uyu musangano isa nambo munzwa nezvavo kutonzwa na nezvazvo iko zvino kuti kwa kune musangano wemabusinessmen and zvakadaro hapana patikaona kana kuadvertisewa kana muzvivhitivhiti wose kuno kudiaspora kuti aiwa president angachauya achisangana nevanhu vekuzimbabwe ndinoona sekuti kuda maybe yanga iri meeting yechakuti yevanhu vezanup f kuda sekunge yaingozikamwa nevanhu vezanup f chete
asiwo panofamba mutungamiri wenyika achinzi anosangana nezvizvarwa zvezimbabwe panenge paine rusarura here havafaniri kungosangana nemunhu wese here
awa izvinhu zvatatigara chingotaura kuti kana dai izvinhu zvava zvakanaka kuzimbabwe zvokuti purezidendi vanenge achinzi purezidendi wenyika zvemabato vanofanira kuva vachisiyana nazvo hakuna kuti zanup f kana kuti rimwe bato kana munhu aapurezidendi aapurezidendi wemunhu wese saka zvokuti kana pachiitwa kana kuti iyoyi hatikati magatherings anenge achinzi anoda kubatsira nyika kana kuti anoda kubatsira ikonomi tichiona kuti zvinhu zvoita senge zvinoitwa muchiwande zvinhu zvinotoshamisa kuti chinangwa chacho ndechokubatsira nyika here kana kuti kungopanana mukana varimo muzanup f imomo
kuri kunzi pane mukana wekutiwo zvichemo zvine vana vezimbabwe vari muno kunyanyawo vebato renyu zvine nzira here yekuti zvisvikewo kuvakuru venyika ikokoko kana misangano yavanoita munomu yacho ichinzvenga nzvenga kudai
aiwa hapatorina mukana and tinoona senge kuti kuvaka nyika chaiko chaiko hurumende yavamunangagwa ndione senge ine chinangwa chaizvozvozvo nokuti nyika haivakwi nokuita kuwedzera yatingati pachirungu polarization takataka kuvaka nyika muchiti haisi tongonosangana nevanhu vezanup f chete kana kuti vanhu vanowirirana neatingati mapolicies ezanup f chete hapana zvadei chichiita isi totoziva kuti vamunangagwa panguva pfupfupi yapfuura yapo marale yavo vaitaura kuti iko kumakanzuru kwakawina vane triple c kana kuti kumwe kumadaraunda akawina vane triple c hapana chinofamba nekuti zvinhu zvese zvichangozoya kucentral government inotungamira vamunangagwa saka tikachinzwa mashoko yaya achitwa kuna vamunangagwa kuti vane chinangwa choda kudistroya kana makanzuro chaya chayo zvinhu zvokuti hazvitoshamisi kana vachizoya kunoku vachingozongosangana nevanhu vavo because chinangwa chaichocho chokuda kubatanidza vana vezimbabwe kuti vavake nyika yavo vaise mabhizinesiwo kana kuti vawane mukana kunyika kwavo hakuna zvinongove izvozvo zvazanup f chete.